vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadhepoti eGNB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumitsetse, mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda ipotugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mupepereki vanogara mumusha weLions Den, mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza. Amai Mupepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mupepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanisi kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB.
Ndobati tinoti sadza rinenge rina advantage sezvo havakwanisi kuenda mumakantini chaiwo chaiwo bhozi vanenge vada kuswededza marori avo anoona kuti vatoya votodya atomhaya anoswededza chii rori rake fest imweyowo netumabhara twedu tinenge tivatengeserewo sadza.
Amai Mupepereki vanoti vanowana profiti yemadhora 10 pazuva.
Hai shoma, tinongwana tumapoto twedu pamwe tongwanawo matezelanzanzi.
Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati, avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorufarira makuseni, vamwe masikatano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha yaka kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii nekuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa patoshupa kutengesera pacho unoti kanzuro iri kutitanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachidama medical aid. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid ndofunga chibage icho chichangoita ndofunga 2 months kana kuti month yasara. Saka hatikwanisi kuwana mari yekutora medical aid saka kanzuro inenge.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vanoti dambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGMB. Vachitaura svonzo rapera pavakashanyira matura eLions Den vaChitsiko vakati motokari dzinotakura chibage dzinofanirwa kuyerwa dzisati dzanotora chibage dzozoyerwa dzatakura senzira yekurerutsa dambudziko rekukura kwemitsetse.
Kojepteni haichamiri taramba yakadai, saka ichokwadi acting president kuti tichallenge pano kwete palayo dzenzete kutorawo kuti ichallenge yakatarisana nenyika takatanga nyaya ndaakuzvimbira majisata zvaruva hameno kuti vajasi tingaite here humwe urongwa hwetemporari hwekuti marori aya asati auya apa kuzopirapo atoweyiwa rori yaweyiwa iri mpitende kunotora chibage zvatakaronga izvi sehurumende yoweyiwa yave nechibage yoya yoofroda pano yoenda
nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadhepoti kwave munyika, GMB inonzi yakapinza basa vechidiki veZANU-PF vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti National Service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Arthur Chigoriwa.